levels of.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga yave kukonzera kusagadzikana munyika. Zimbabwe inoti yakazvipira kubvisa zvimbambaira zvakasiyiwa munguva yehondo yerusununguko. Tichataura nezvekurudziro yeWorld Bank yekuti Zimbabwe irambe yakasimbaradza matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika airi kutora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane mukuramba kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Sangano iri ratiwo nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remutemo yaunza kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti vachatevedzera bumbiro remutemo uye vachasiya basa muna 2028. Vakatizve havasi kuzobvuma kunyengererwa kuti varambe vachitungamira nyika nebato reZANU-PF. Asi veCrisis in Zimbabwe Coalition vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Neni ndakaona zvakataurwa naPresident ende ina hangu kuona kwangu mashoko avagara vachitaura havana kumbobva pane zvatinoziva zvavanotitaurira isu semhemba dzomusangano nguva dzose nezvavakataura kumamedia houses akasiyana siyana wokuti ivo President havana shuviro yekuextenda term kuti vawane imwe yechitatu. Izvozvo ndakazviwa izvozvo ende zviri kutaurika kubva kwavariwo President nguva dzakanyanya. Asi ndinoona zvokuti isu tiri kutsvaka nyaya kumunhu asiri iye muridzi wenyaya.
Ko, ndianizve muridzi wenyaya vatogarepi nekutika mutungamiri wenyika Mbune akazvitaurira ega?
Muridzi wenyaya imembership yeZANU-PF. Ruzhinji rwuri kunze uko rwuri kuti aiwa President taona zvamaita tinoda kuti muwedzere kumbotitungamirira tizadzise zvishuviro zvedu. Vanhu vakavhotera President. Vanova ivozve vakagadzira Constitution 2013.
Zvino pachaitwa sei kana vaMnangagwa vachiti haivhiwe, imi vamwe muchiti ngaivhiwe?
Kana tichida kuziva kuti tichaendepi tichibva pano, tinoenda kundobvunza vana veZimbabwe. Mastructure in particular eZANU-PF. Kubva kuda mukatangira kusero, kubranch, kudistrict, kuprovince, central committee, toenda kuconference. Ndokwa tinovhunza any of those structures. Kana mukaona pakaungana vana veZimbabwe zvikuru vane vachita zvomusangano weZANU-PF vane vakaungana, indai munovabvunza kuti shuviro yavo ndei.
Ko, imiwo senhengo dzeparamende muri kupinda papi chaizvapa?
Isu maMP, ini saGovernment Chief Whip, ndinoteerera zvinobva kumusangano. Saka signal inobva kumusangano. Ini ndinongova deployee. Zvataurwa nomusangano semunhu wakatumwa nomusangano ndozvandinongotevedzera. MP zvakare vanogona kungoti mumwe unongomukawo achinzwa zvinotaura vanhu kwaanobva, unongo usumuka muparamendi wotanga motion yake. Hapana unokwanisa kumustopa nokuti iright yake MPA.
Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Kana vari ivo munhu anotedzera zviri mubumbiro remutemo, sei ivo vakabvuma kupinda pachigaro muna 2017 musure mekunge munyika maita kubviswa kwemuaive mutungamiri wenyika nechisimba yatingati pachirungu iku. Saka zvese zviri kuitika izvi tiri kuona kuti vamunangagwa ngavabude pachena.
Ko sei muchidaro vakabuda kapachena nezuro vakumara?
Bato ravo riri kutonga reZANU PF rakaenda kuconference rikanoita resolution inova number 1 yekuamenda constitution kuti ivo vakwanise kupfuurira mberi vari mutungamiri wenyika. Saka zvese izvi tinoti ayo ngavaregere kungozvitaura, ngationei zvichiitika paground sekuti vamise voise vari kuti 2030 vamunangagwa muofisi vari mubato ravo, maministers avo nevamwe vakasiyana siyana vari mubato reZANU PF vari kufamba vachitaura nhau iyi. Saka nhau haingopereri bedzi pakutaura kwavo, asi ngavaitewo action inosapota zvavari kutaura muchidimbu. Saka isu hatizi kuzotambira kana kuterera zvavakataura, asi tinoda kuona zviitiko zviri paground zvicharatidza kuti zvedi mutungamiri wenyika is a constitutionalist, zvakare haazi kuda kurambira pachigaro.
Ko imiwo sesangano chii chamuri kuita kuona kuti bumbiro remitemo harina kuiswa chimwe chigamba?
Tiri kubata pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe, kusanganisira vari mubato reZANU PF, kuonesana kuti bumbiro remutemo iri ratakanyora muna 2013 harinangani nemunhu, haritarisani nemunhu, asi rotarisana nenyika. Saka tiri kufamba tichipa tichicreata maplatforms emuonera pamwe nekuwirirana pamwe chete nevanhu nemamembers edu eCrisis Coalition neruzhinji rweZimbabwe kuti nhau iyi yebumbiro redu remutemo haringakwanisi kunge richiamendwa nekuda kwezvido zvemunhu mumwe chete, asi nekuda kwezvinobatsira nyika yeZimbabwe nekusevha majenerations achazotevera emuZimbabwe.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition waMavelas Kumalo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inodarika madhora mamiriyoni makumi maviri nemaviri ekuAmerica kuti ikwanise kubvisa zvimbambaira zvakasaririra mune dzimwe nzvimbo munyika panguva yehondo yerusununguko. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano weNational Stakeholder Dialogue uyo wakanangana nekubviswa kwezvimbambaira pamwe nekubatsira vanhu vakaremadzwa nezvimbambaira waitirwa paRainbow Towers muHarare nhasi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vati gore rino hurumende yaive yavimbisa kuti ichange yapedza kubvisa zvimbambaira zvese zviri munyika, asi izvi hazvichakwanisiki nekuda kwekushomeka kwemari yekushandisa mukuita basa iri.
Kuri kwasara 4% yemali yendimaiza hatisati clear. Tiri kufunga kuti meeting yataita nhasi yatadaidza zvemadhona edu kwaayeuchidza kuti tichine problem iyi. We are hoping kuti in 2028 tichapedza.
Mumwe wevapinda mumusangano uyu uye vakarasikirwa negumbo mushure mekuputikirwa nechimbambaira kumusha kwavo kuNyamapanda kuMashonaland East kuMuganhu neMozambique muzvari Patience muZambidzi vanoti dai hurumende yawana mari nekukasika kuitira kuti zvimbambaira zviri mumatunhu emunyika zvibviswe, vachiti kugara munzvimbo ine zvimbambaira idambudziko guru zvakanyanya.
Zvimbambaira zvakadistroya vanhu vakawandisa burikidzowo mararamiro ataakuita izvezvi, mararamiro akaoma. Hatichakwanisi kuti tiriritire mhuri yedu sekuriritira kwataifanira kunge tichiita burikidzo nezvimbambaira. Hatina zvikwanisiro zvekuti tingave nazvo pakuti vana vedu vakwanise kuenda kuchikoro. Hatichakwanisi kukwanisawo kuti titsvagire vana vedu chikafu chekuti vadye.
Mambo Nyakusengwa vekurushinga mudunhu reMashonaland Central vawaizi mutimba nyoka, vano chema one kusarira pabudiriro kwa ita nzimbo yavo nekuda kwa zvimba mbaira.
Kwa mwairo wane zvimba mbaira, mwonde, zaifa, wano waida mburu kwa zakanyanya, asie parisi, nukubiswa kulikita zvimba kwa nzimbo yacho. Kumwesa tukwa wapeza, bati kwa anani. Simweza tinu sana na nazo mbezo kuti vura hakuna ya kufida mwombezi. Tinu kumbiro kutidaisa yuwa nisika. Yugadzilo zikuru magezi. Wanawedo wasu mbeta makombiro. Titikule kite maari mwabereli. Zara yaka pinda wana maa.
Zimbabwe ine minda inodarika 12 million square meters. Ine zvimba mbaira zvakasarira munguva yehondo yechimurenga. Uye nzvimbo dzinoti Mazowe, Rushinga, Lusulu nemsengezi ndedzimwe dzinonzi dzichine zvimba mbaira zvakawanda. Zimbabwe ndeimwe yenyika yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rese muna 1997 chekusashandisa zvimba mbaira. Kutaura kuno, masangano anobvisa zvimba mbaira muZimbabwe anosanganisira Hazardous Area Life Support Organization kana kuti Halo Trust nere Zimbabwe Mine Action Center anoti vanhu vanodarika chiuru chine mazana mashanu vaurayiwa pamwe nekuremadzwa nezvimba mbaira kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Zvipfuwo zvinodarikawo zviuru zana nemakumi maviri 120,000 zvinonzi zvaparadzwawo nezvimba mbaira munyika yose. Mumiriri wenyika dzemubatanidzwa weEuropean Union muZimbabwe vaYob Stephen Cashman vaudzawo gungano ranga riri pamusangano wanhasi uyu kuti sangano ravo richaramba richitsigira kubviswa kwezvimba mbaira muZimbabwe.
Now we have a long history of support to demining.
Sangano reEU ndiro riri pamberi panhau yekuwanisa hurumende yeZimbabwe mari yekurwisa dambudziko rezvimba mbaira. Ticharamba tichitsigira nyika ino kusvika zvimba mbaira zvese zvabviswa. Asi zvakanakawo kuti pave neurongwa hwakajeka hwehurumende hwekupedza dambudziko iri. Zvichida, urongwa uhu hunogona kuiswa muNational Development Strategy 2 iyo ichatanga gore rinouya.
Hurumende yeAmerica kubudikidza nesangano rinonzi Anti-Personnel Landmines Detection Product Development, APOPO, yakanga ichibatsira Zimbabwe kubvisa zvimba mbaira. Kubva muna 2021 kusvika muna 2023, APOPO yakabvisa zvimba mbaira panzvimbo inodarika masquare meter zviuru mazana maviri nemakumi mana kana kuti 244,731 square meters kunzvimbo yeSengwe. Kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rese, Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika dziri kuita zvakanaka paurongo yekubvisa zvimba mbaira zvakasarira muhondo. Asi kunyange zvakadaro, vanhu vanogara munzvimbo dzichine zvimba mbaira kusanganisira vakaremadzwa nazvo vanoti vanoshaya rubatsiro rwemandiriri kuti vararamewo upenyu hwakafanana nevevanogara kunzvimbo dzakachena dzisina zvombo izvi. Mabasa akaita sekurima, kupfuya zvipfuyo nekushanyirwa kwenzvimbo anonzi ndemamwe anokanganiswa zvikuru neuvepo hwezvimba mbaira. Zvimba mbaira zvizhinji zviri kufukunurwa nemvura inonaya gore negore, uyewo dzimwe nzvimbo dzainge dzakavigwa zvombo munguva yehondo dzave kuvakwa misha nekurimwa, izvo zviri kuita kuti vanhu varambe vachikanganiswa nezvimba mbaira pamwe nemagirinedhi. Musangano uri muHarare uyu uri kuitwa kwemazuva matatu uye uri kupindwawo nevamiriri vari kubva kunyika dzinosanganisira Britain, Japan neEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzi.
Vanoona nezvemamiriro ekunze veMet Department vari kuyambira vanhu munyika nezvemafashamo ari kutarisirwa kune dzimwe nzvimbo munyika kubva mangwana kusvika musi wechitatu svondo rino. Vanoti kuri kutarisirwa kunaya mvura inosvika mamirimita makumi masere muzuva rimwe chete kumatunhu akaita seMatabeleland neMidlands, zvichakonzera mafashamo nemhepo yakawanda kune dzimwe nzvimbo. Veruzhinji nevatyairi vedzimotokari vari kuyambirwa kuti vangwarire matambudziko anogona kukonzerwa nemamiriro ekunze aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wezvekudzivirirwa kwevanhu munguva yenjodzi mubazi reCivil Protection Unit, amai Veronica Bare, kuti tinzwe zvizhinji.
Maalert anouya through Meteorological Services Department, ndiwo early warning unit yedu inotizivisa nezvemamiriro ekunze. Saka mamessages paanouya vanenge vachiudza vanhu kuti ndekuti kutaure kuwana kuchaunaya mvura yakawanda ndekuti kutogona kuita mafashama. Tichiteerera izvozvo ende wanotizamira mmatunu edu kubwa kumazimango edu ni makantela edu wade zile zilevo kichinshuka kumazidc chikwira kwa mbazirozi kwa kumetina wanoneka na mtu wakizia maenezo zinamba awe ndo kizia kutu kana kwa zishiku ndo kese kutu maitu wa madisplacement wanoneka na kizia kutu maigrafation center awe kutu wade kwa wano kwa wano kwa wari kwa siri kwa wajenda kwa maigrafation center kwa wano gara temporarily wachu kutika mafasha maapera
shoko rine ngera famba shakadii muwa anu tino zongo nzo kunzi wa mwe wawiru wa ni matambu ziko ilo shoko ra famba
kwa wana makese jaoni ya ruku kira ni kwa wana rukula mba hizita kungo ya mbuka njizi nyingi taka zara weza wana weza so kaa kana wadwezi mwetu kari ya wano waringu rambu wa chungo kusa ndihu nungu shumesa uzirumi wano kanjo taka tundota kiro yedi kutu wana watatelela ma mese janoo ya kama radio ma whatsapp ndi kana mlandwa u shoko reyambiro eche njezi kwa kuti udo wangu wakati kumbireza kutikenge kutu
upiwa kini uwa nawe zvikoro vanoyambuka dzinzizi vachienda kuchikoro nokudzoka kudzimba vodini mazuva iwaya emvura zhinjaye
kune vana vezvikoro vanasikuno teidi zvidosho vananga vasabuda kana kuti vachiona kuti hazvisiri seizina kuti vanhu vakabive nematere zvachiona kuti dzidzi dzakazara ngavagare kudzimba vamwanotopesera kutimanikidzira vachikosa nevana putting children lives at risk
imiwo sesangano ndezvipi zvamunoita kugadzirira matambudziko angangowirwa navanhu munguva yemvura zhinji kudai
edu anenge ariwo on high alert show zvoita dambudziko vanhu vanowana rubatsiro through the relevant structures we have dispatched ma food and non-food items kumadistrict edu kuti vari kana vanhu vakangowirwa neemergency vanokwanisa kubatsirwa kumathrough provincial offices madistrict offices edu nekana kuvashuaeneed food and non-food items tabata neeffort vanotibatsira kana paita tichikuwari maincident vanhu vari kuita marumi
ava vanga vari vakabata chigaro chemutevedzeri wemukuru wezvekudzivirirwa kwevanhu mubazi recivil protection unit amai Veronica Bare vari parunare muHarare naIvan Sininga Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vechidiki vakawanda mumaruwa akaita sekudema kumucheto kweguta reHarare nevamwe maguta akawanda vava kuita mabhinda uku ekushandisa midhudhudhu kuwana cheuviri munyika ichisina mabasa akawanda ekuita zvekubayirwa chitupa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Umwe wechidiki anogara kudema tiri vanhu chikwava anoti chakamupa kuti agumisire ava kuita zvemudhudhudhu ishungu dzekutsvaka raramo.
Basa iri takaritanga tichingotsvakawo zvokurarama. Tichingotakurawo mabhatiri akafa chii whatever masimbi zvomungwaiwo izvozvo. $10-$15 hauzoisheiwo pazuva kana zvakabhadhara.
Kelvin Chikanga wemudema zvakare ati akatenga mudhudhudhu wake achishandisa mari yaakawana kubva mumaricho aanoita.
Tikonzeresa mazuva ano kuti vana vamhanye mhanye vachitakura zvinhu nemidhudhudhu kuti mazuva ano hakuna employment, saka kuti mwana angogara mhuri yake inofane nzara, saka vaangoita zvezvese kuti chamuka mudhudhudhu chii kuti vawanewo kurarama.
Aimbova mupurisa ari zvemugari wemunzvimbo yedema Innocent Mugabe anoti akatosiya basa rake kuti aite hake basa rekutakura zvinhu nebhasikoro kuti akwanise kutenga mudhudhudhu.
I am a retired member, saka this is just exercise. But if you are a retired member, saka ukawanawo something chokuwaraidza uchiwana zvinhu zvekuita at the same time uzvechikubhenefita something uchingowanawo something chaunongochiraramo uchingodi.
Mumwe wechidiki Revai Dirani uyo anogara mumusha wemaberen muguta reHarare anoti ari kushandisa mudhudhudhu wake kutakura gas rave kushandiswa nevakawanda kubika.
Unoshandawo nemotabhaiki dzinowira bhaiki zvekuchengesa tinoita zviya zvekuti tinokwanisa kuwana vanoda kudhirivharirwa even kana gas kana zvinhu zvavanenge vangoda kuti tivabatsire kutakura, tinokwanisa kuvatakurira nebike.
Tichaona Gwenzi anoti achararami nechamuka inyama sezvo bhizimisi remudhudhudhu riri kumupa mari yakawanda.
Iko bhizinesi zvichidi basa rangu rakayata se zvangu zvakawanda zvanechiti handii handina basa wanda nditoti tikata ndinotagoyekazvigoya kuti ndini mabasa angu ndava ndakuona kuti mufamba netoko.
Kanzura wemuward 2 kudema vaEric Chinyani vanoti zvinofadza kuti midhudhudhu yavakupa vechidiki cheuviri zviri kupa kuti varegedze kushandisa zvinodhaka.
Tinofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki nekuti tiri kuona kuti vari kuwana raramo yavo vachiraramisa vavanogara navo, nekuti zvino zvava kukwanisa kutizawo kumadrugs vachikwanisawo kurarama zvakanaka vamwe vechidiki vachikopawo.
Makambani ari munyika anotakura zvinhu nemidhudhudhu anosanganisira Prompt Delivery, Tumaisu, Dial A Delivery, Tirivashe Delivery Services, Bike Express nemamwe. Muguta kutakurwa zvinhu nemudhudhudhu vamwe vanobhadharisa madhora ari pakati pemaviri nematatu. Ndakamira Studio 7 kudema, ndini Jeffrey Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSudan sezvo vanhu vanodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana munyika iyi vasina chekudya nekuda kwehondo. Vanhu vakawanda vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Dzimwe nyanzvi kune zveupfumi dzinoti kurudziro yeWorld Bank yekuti Zimbabwe inofanirwa kuramba iine urongwa hwayo hunosanganisira kusunga homwe kuitira kuti ikwanise kuramba yakadzikamisa upfumi hwenyika nekudzivirira kukwira kwemitengo kana kuti inflation, zvinongogonekwa chete mukutaura nemuzvinyorwa asi zvichiomera veruzhinji muzviito. Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vanoti hongu kurudziro yeWorld Bank iyi inoita sekunge yakanaka asi ine zviviri kana zvitatu zvainokanganisa nazvo raramo yeveruzhinji munyika.
Chokutanga yavanoti tight monetary policy kureva kuti kusunga homwe. Kusunga homwe uku tinogona kubvunza kuti at what cost? Tasunga homwe vana havasikuenda kuchikoro zvakanaka. Tasunga homwe migwagwa haisi kugadzirwa. Tasunga homwe kuzvipatara hakuna mushonga. Vamwe vanotoita macardboard box vachikona kuti vanhu varapwe zvakanaka. Yes, tasunga homwe asi vanhu vangari vari kufa takasunga homwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo zviri kukurudzirwa neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank zvinogona kuonekwa sekunge ndizvo zviri kuitika kuupfumi hwenyika asi hazvina zvazviri kubatsira nazvo vana veZimbabwe.
Ngatinge tichitarisa isu kuti munhuwo zvake uri kusumudzwa zvakaita sei noupfumi hwenyika yatingatiya iyo human development factor. Kana tikavona isu kuti varombo vari kunyanya vachiita varombo, vafumi vachiwedzera kuita vafumi, handivoni kuti ufumi hwenyika yakaita saiyoyo kungange kuchipembedzwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare Chennai moya mutamba sere vanotiwo zviri kukurudzirwa neWorld Bank kuti nyika iite zvinopesana nezviri kukurudzirwa pamwe nekuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Gwaro rakapiwa kuvanhu kutanga kwaFebruary reMonetary Policy Statement raiti taridza kuti kunyange kuine tight monetary stance yekuti mainterest rates akakwidziridzwa zvekuti voruzhinji havasi kukwanisa kuti vainde vanokwereta mari kubva kumabank, asi vanenge vachizopa zvakare yavari kuti TFF Targeted Finance Facility iyi iri kushandisa futi mareserves kuti ipe vamwe chikwereti ichocho chiri kunzi vanhu vasaenda vachinotora zvikwereti zvakawandisa kumabank, asi vari kuzopiwa zvakare neRBZ nerweseri. So tinenge tichiona kuti kupokana ikoko kwepolisi kuri kuitika panzvimbo 1 imomo muRBZ kunoita kuti tisava netarisiro yakanyanyisa kuwanda kuti zviri kutaurika izvi kuti vacharamba here vane tight monetary policy stance ndizvo zvicharamba zvichiitika.
Asi chipanga mazano chebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vapersistence gwanyanya vanogara zvavo vachitaura kuti zvinhu zvingaita sezviri kuomera veruzhinji, asi nyika ichasvika chete kenani kana zvirongwa zviri kuiswa zvekudzikamisa upfumi zvakafambiswa nemazvo.
Saka zvinogona kuti zvitore nguva, asi chatinonyanya kuda izvozvo ndechekuziva kuti tiri mubhara here, tiri kuita zvinhu kwazvo here, zvekuti tichasvika zvinoratidza kuti tichasvika kana tichiita zvinhu kwazvo.
Svondo rapera, World Bank yakaburitsa gwaro remamiriro eupfumi hwenyika iro rinokurudzira zvakawanda zvinosanganisira kusadhindwa kwemari yakawanda uye kusashandiswa kwemari yakawanda kudarika iri muhomwe mehurumende senzira yekuti upfumi hwenyika hurambe hwakagadzikana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakazivisawo svondo rino kuti nyika ichamboramba ichishandisa mari dzakawanda senzira yekuchengetedza nayo kugadzikana kweupfumi hwenyika kuri kuonekwa munyika pari zvino. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti izvi zviri kuomesera vemabhizimusi zvakanyanya sezvo vari kumanikidzwa kutenga zvinhu nemari yekuAmerica asi vachizonzi vatengese zvinhu izvi nemari yemunyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kutanga kwenhaurirano dzekuedza kupedza hondo pakati peRussia neUkraine. Vakuru vehurumende yeAmerica neRussia vatanga misangano nhasi kuSaudi Arabia yekuedza kumisa hondo pakati peUkraine neRussia. Asi nyika mbiri idzi dziri kuti hadzisi kutarisira zvakawanda pamusangano uyu sezvo ingori nhanganyaya. Makurukota ezvekudyidzana kwenyika anoti reAmerica vaMarco Rubio uye reRussia vaSergei Lavrov ndo vari kutungamira nhaurirano idzi. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti havana kukokwa kumusangano uyu asi vari kutarisirwa kusangana nemumiriri weAmerica muUkraine vaKeith Kellogg mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano reAll Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie, kuti tinzwe maonero avo.
Nhara idzi dzanga dzakatarwa navaTrump pavakapindawo pachigaro vachiti priority yavo ndeyo kupedza hondo yekuUkraine. Saka izvi zvinhu zvinhu zvataona zvichienda into motion through Vice President vakanotaurawo nehama kungano rehamwe maleaders ekuEurope vachitaura kuti America yanga isiri kufara neprogress iri kuitika kuUkraine yokuti hondo iyi ipere. Saka izvi zvatiri kuona izvi zvinhu zviri kubva pakutaurwa kwakaitwawo navaTrump vana Vice President kuti vachave vachitora nyaya iyi mberi kuti vave vachicreate atingati matalks neRussia kuti vave vachipedza hondo iyi.
Tinoona zvakare kuti iyo nyika yeRussia yakawanikwawo ichitumira nhumwa dzayo kumusangano uyu vanosanganisira vanoona nezvekudyidzana kweRussia nedzimwe nyika vaSergei Lavrov nevamwewo vemuhurumende iyoyi. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Vari kuanalyzawo vari kuona senge zvunhu zvanga zvane nguva zvichiregererwa kuti iyo Russia yanga isina vanhu vanga vachitaura nayo kuti vahwisisewo kuti hondo iyi inopira sei. Saka nerimwe divi zvinogona zviri zvinhu zvakanaka kuti at least America iri kutaurawo neRussia kuti vaonewo divi reRussia racho kuti zvingave zvii zvavangave vachitaurirana kuti hondo ipere. Nerimwe divi hazvo zvinhu zviri kunzi zviri kutorwawo zvakanaka pakuti aya matalks ari pakati peAmerica neRussia ende zviri kutadza kuti Ukraine yacho ina kuinvitwa kumatalks uku zvinova zvichinzi kana pakava pane zvinhu zvavanowirirana agreement iyoyo inogona kuve isina kusimba pakuti haina atingati mafoundations ekuti ive yakasimba kupfurikidza kutaurana kwavachaita nokuti iyi nyaya yekuUkraine inoda kuti involve nyika dzakati kuti especially dziri muEurope kuti vave vari involvedwo mukutaura uku kuti kana pane zvinowirirano zvive zvichiwirirana zvekare nedzimwe nyika kuti agreement yepeace ive inosurvive matalks.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuTexas muno muAmerica. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo nhasi tiri kupa mukana kune vechidiki kuti tinzwe zvavari kuita. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano re-crisis in Zimbabwe coalition rinoti nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remutemo kuti mutungamiri wenyika varambe vari panyanga yave kukonzera kusagadzikana munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyemina Gibbs Dube.